amai chisiri munhu vaipomerwa mhosva yakafanana nemutungamiri wesangano ravo paObed Masaraure avo vakawanikwa vasina mhosva musi wechishanu nemutongi wedare mumwe chete uyoyo vachitura mutongo wavo vamponisi ndlovhu vaudza dare kuti vawana umboo hwekuroverera amai chisiri munhu nemhosva uye vazovabvisira mwedzi mitanhatu kana vakasapara mhosva yakafanana naiyoyi izvi zvinoreva kuti amai chisiri munhu vave kupika mwedzi gumi chete mujeri gweta revaviri ava rinova nhengo yezimbabwe lawyers for human rights vamartin mureri vaudza studio 7 kuti amai chisiri munhu vatoendeswa kujeri nemutongo uyu
Mutongi wedare nhasi wapamutongo wekuti we 16-month imprisonment akasuspenda 6 ukasara 10 months dzatidzo muzvare chila chisiri munhu vandopika vari kujere saka mhosva yavari kupomedzerwa ndeyekuti inonzi pachirungu participating in a gathering with intent to promote public violence or breach of peace
vamasaraure vati havatambiri mutongo uyu vachiti zviri pachena kuti matare ava kupindwa nezvematongerwo enyika
Amazon Munangagwa vadzorera Zimbabwe kuna Rudhisha paingonzi vose ada kutsumwa nehurumende aakupambwa achikandwa mumajeri kukandwa strong jeri kwamaisisiri munhu kunoratidza kuti hatichisina justice system yekuti tingarely nawo matare edu haachisiri nzvimbo dzekuti tingatarise kuti angaseve justice dzanzvimbo dzekumuvha mapolitical agenda ava Amazon Munangagwa kuti vadzvanyirire vashandi vadzvanyirire varombo varambe vachipa upfumi hwenyika yedu samaugamete kuti ratichazvinyeno Zimbabwe tinoramba mutongo uyu ende tichaenda kumatare asi hatichizogumira kumatare chete nekuti matare acho hatichanyanya atembe tichange tiri mumastreets emumasvingo masvingo yatove battleground ndiko kucharwiwa hondo yekusvika comrades iva vabuda vaburitswa
vamasaraurira vatizve vacharwira kuti nhengo yavo ibudiswe mujeri nenzira dzematare uye vacharatidzira mumasvingo kwenguva yakareba kusvika mumwe wavo aburitswa vamureri vatiwo vatotanga kugadzirira mapepa ekuendesa nyaya iyi kudare repamusoro vachiramba mutongo wapuwa nemutongi
saka nyaya iripo ndeye kuti isu tinopikisa nemutongo uyoyo nemutongo waitwa nenhingi nemutongi saka tiri kuapila kuhigh court nekuti tinoti isusu hapatomborina kana umboo hworatidza kuti aiwo vakaparticipata in that gathering with intent to promote public violence kana kuri kuti paiva negathering tiri kuti isusu sivo saticha vanotenderwa pamutemo muconstitution yedu bumbiro remutemo rotendera section 59 kuti vaite vandopa petition nekudemonstrata saka zvinhu zvinotenderwa pamutemo as long as zvisiri violent
muchuchusi wedare muzvare Janet Murovo vaudza dare kuti amai chisiri munhu vakabatwa nemhosva yekuita gungano nekuratidzira pahofisi yebazi rezvedzidzo nechinangwa chekuda kuita mhirizhonga musi wa22/10 gore rino vanoti vakatyora chikamu chemakumi matatu nenomwe chemutemo wecriminal law codification and reform act asi mudare amai chisiri munhu vairamba mhosva iyi vachiti bumbiro remutemo uye mutemo wevashandi munyika unovabvumidza kuratidzira murunyararo ndakamirira studio 7 masvingo ndini Godfrey Mtimba